manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, zvita 14, 2022. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchimbonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka ikuru nyika yeZimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zvirinhu.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano waedzwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana nayo. Saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhimbe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina. Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion United States dollars yekubatsira mukudyidzana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohny Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMavelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Nyika yeZimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzose dzepasi pano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungawanikwa sei. Kubva zvatanga musangano uyu unonzi US Africa Summit, Zimbabwe yanga isingakokwe. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno uyu, asi yakokwa isina kukokwa kana muchinzwa zvandinotaura.
Taurai ipapo kuti munorevei.
Yakokwa kuti Zimbabwe ngaivepo. Asi mukuru weZimbabwe haana kukopa. Minda uya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukopa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka kure nyike Zimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro serino.
Makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica? Vari kuti
hatisati tataura nawo zvedu, asi kuti tinotaura chataura vanozviziva hatichange tichitaura kuti isu tiri part of Africa.
Pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoi? Iye zvinotoziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga. Hapana musangano watinoanza kupinda sisi taapano, tinopinda misangano yavo yese.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro, munotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo, hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete, voerekana mangwana womuka vati taranga takurangai futi nokuisa vapo vanhu pazviranga, asi vachiti vane vamwe vavaburitsa zvakare ipapo. Isusu toda kugara tichinzwanana, kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana. Tinogona kuwirirana pane zvimwe, tichitanga kuwirirana pane zvimwe, asi hazvipedzi kukama izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vachitaura vari muno muWashington DC naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kugunun'una kuti sei America isina kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Summit, vachiti musangano uyu wakarongwa neAmerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMasie naJonga Kandembiri weStudio 7.
Damiriro rauda kutora iri, of course, vari within their rights kuita zvavanenge vachida kuita, but uyu musangano wadedzwa neAmerica ichisangana nenyika dzairi kuda kutyidzana nayo. Saka kunyunyuta kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi, sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica usiri musangano kana kuti weUnited Nations waungati vangakumbirina vachienda.
Tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu, tingati here Zimbabwe haina kukokwa kumusangano wenu kuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo?
Ya, nenyaya yezviranga zveupfumi ndikanzi masanctions aripo, ndinoona sekuti Zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu. Tinoziva kuti America iri kunyunyuta nezvekuitika kuZimbabwe, kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa. But taona kuti nyango zvakadaro Zimbabwe yakakokwa, zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitadzawo nyika yeZimbabwe kana hurumende yeZimbabwe zviri zvinhu zvatingati pachirungu zviri positive.
Takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neAmerica. Zvii zvamungataura pamusoro kwazvo?
Zvirango zvakaitwa neAmerica paEmerson Junior nemumwe mukadzi akaita ipapo inyaya yekuti iAmerica iri kudhilawo nesituation iri kuZimbabwe maonero yainenge ichiita. Nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatingati pamusoro pemaissues ari kutaurwa. Saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvandingati hazvishamisi, zvinhu zvagara zvichitaurwa ende zvinhu zvakagara zvichionekwa kuti zviri kutouya.
Iyo Zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neAmerica, chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neAmerica kuti izvigadzirise?
Ya, izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare, because nyaya dzekutaurwa inyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muZimbabwe. Hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti iZimbabwe iremekedze mitemo yamuAmerica, but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei. Uri sei Marvelous?
Aiwa, ndiri nani, ndiriko kuUS Africa Leadership Summit yapinda pazuva rechipiri, uyezve nhasi ndo pane mongo wemusangano uno, sezvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera.
Zvinhu zvakamira sei muWashington DC? Nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai, vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura, zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka. Waonawo sei pawanga wachienda kumusangano?
Aiwa, zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC. Kufamba kwacho hakusi kufambika, nzira dzakavharwa. Asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambondichinetsei, nekuti ndakafamba ndichibva kwandandiri kubva ndichiuya pamusangano uno, zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora. Asi ndazonyatsodzanisa pfungwa, ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica, uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo, nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu, uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda reCOVID-19 usati wapinda. Saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri reCOVID-19 here kana kuti kwete. Uyezve aiwa, pane mapurisa, masoja nemabarricades, kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei. Asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka.
Tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi, ndezvipi zvikuru?
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo, asi vari kuti ivo vada kuita kuuya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica, nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino. Asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu. Vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dziine hurumende yejechetere. Takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vaFredrick Shava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wePeace Building wemunomo, wanga uri kuitwa muno, wanga uine vatungamiri vekuMozambique nekune dzimwewo nyika. Uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti aichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo. Saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Marvelous Muhlanganya, uye mutori wedu wenawe Studio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine, iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose, yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo, upfumi hweZimbabwe hwanga hwagara hwakananga kumawere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rairo kupera kwambudzi iro richangobva kuburitswa, WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu. Chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo, sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese.
Kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose, mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kurikuitika panyika dziri kusimukira.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzimagariro yevanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga.
Tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika. Corruption huori nezvino tinongoona makambani nemakambani gore negorani ngachingowedzerwa kana pazvirango zveupfumi zvatoti matargeted sanctions aya eAmerica anotoragidza kuti pane huori hwakaipisisa huri kuitika muzimbabwe mari dziri kubiwa kubva kugoridhe chaiyo kumadiamonds
vaenderera mberi vachiti vemabhizimisi munyika vari kuhwandawo nehondo yerussia neukraine vachiomesera vanhu nekukwidza mitengo yezvinhu asi vamutasho varamba izvi vachiti
dai kwaiva kuri kunzi zvitoro zvishoma ndopataitarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunyikire asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muzimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha vatinotenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana-siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yerussia neukraine anoratidza kuti pane zvisirikitwa zvakanaka nehurumende
zvane dambudziko rekuti mapolisi zedu nemavision zedu they are crippled haana hwaro haana zvaanoreva saka nyaya yekuukraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vari kutotadza havo kumaneja ikonomi
izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi
titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa takatarisa NDS 1 inotaura kuti tinofanira kukura neabout 5% pagore roga roga tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pamiddle income country yatinoda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne 14% pagore rega rega kana kupfuudza asi tiri kuona tiri kutadza kusangana nazvo zvose
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhuna weRBZ Dr John Mangudla vakambotiwo havo hondo yekuukraine Russia iri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu asi vamuchichwa vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma1960s zvichakadaro WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika ukuwo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafa nenzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peukraine nerussia kuti ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musi wa 1 kukadzi gore rinouya, Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziviso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi avo vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ, rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika, Zvare Tafadzwa Munoda Wafa, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani, havazi vose vanogona kuiwana, vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandiro avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu chakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuinda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngai improve muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengetedze varairidzi vasatiza nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi vanohora muhuro wakakwana.
Muzinda weBritain muZimbabwe wabvuma kuti ichokwadi kuti hurumende yeBritain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObert Masaraure vati hurongwa hwenyika yeBritain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro.
Tine maplans here kuti kana varairidzi vavaenda magames achanosara achifindwa nani tikuona tine maticha learner ratio anotyisa anobva 1 to 120. Tikaramba tichitorerwa vamwe vana vane unyanzvi vakawanda vachienda kune dzimwe nyika tinosara tichiwedzera kushaya varairidzi muzvikoro zvedu.
VaMasaraure vatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare riprotekte maworkers anoshandira government anove maworkers ari kunyimwa right to collective bargaining. Right to collective bargaining iyo irimo mubumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchizviita in line with section 655 of the constitution. Iyonove inoti hakuna maconditions of service anasira salary maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa nhaurirano pasina kusainwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vaPaul Mavhima asi nharembozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarairidzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo rakaita sebazi republic service labor and social welfare nowandiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita tinoti recruiting yemacivil servants ese. Kana kutaura nebazi rezvehigh and teacher education ndo rinotraina vavarairidzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe ine varairidzi vashoma muzvikoro, yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varairidzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Ndlovu vanoti Zimbabwe inoda varairidzi zviuru 25 kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaisa mari yekupinza mabasa varairidzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varairidzi vanosvika 100 rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musiki.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala, nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivi risiriro. Mutongi wedare reMajor Street, amai Evelyn Mashavakure, vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru 30 kana kuti 30,000 zvemadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa, vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa, guta gure DRC, nekuda kwemafashamu emvura uye parikuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu tinodzokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu, vanhu vanyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mazuva ano ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kufamba nechirongwa chinonzi How to Quit and How to Stay Sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndinenge ndichibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndo zvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti how to quit and stay sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi How to Quit and Stay Sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogramu vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno muZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvii zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness, and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoaffecta munhu wese at any point, at any age.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe pari zvino vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza9 manheru. Ngatinzwe kubva kuna Michael Cariati.
Nhasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kushura mare ku2022 World Cup nechikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu cheFrance. Veruzhinji munyika kusanganisira muongorori wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndirikuona uri tricky zvavo, asi ndirikuona Morocco ichikukwanisa kubudirira because irikuda kurova maworld champions, irikuda kupinda mufinal. Ndiyo timu yakatanga kupinda masemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa irikuda kutoita surprise yacho yekupinda mufinal. Saka ndirikuona France ichirwa neMorocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yaka
tinotenda Mike onguva yedu yadyikana navateereri musakangano kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yogunun'una nekusakokwa kwava munangagwa kumusangano weUS Africa Summit. Morocco yotamba neFrance manheru ano masemifinals eWorld Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gaina Gumede munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba zesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 Mpalakazi 2022. Mukeino kumete saidi endabeni zethu namhla
iyebikho ekona phakathi kweRussia leUkraine sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe ikakhulu singakhangela ukukhela kwayenza amafuta wezimotokali njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zika May lo August lapho sibone khona ifuel ngediesel ingena iphosa ingena ku $2 yakwele America. Njalo sibona ukuthi lokwenza ukuthi inflation yalapha la.
Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele uphazamiseka okukhulu kwehlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program.
Khulu namhla okuzabe kule okuthiwa US Africa Business Forum where omongameli they take a step back sebe yekela i private sector e America le Africa kube khulumisane and come up with those deals kule ndawo ekhona i deal room namhle zabe khona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture njenge energy.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo emhlanganweni wenkokheli yamazwe abensundu owe US Africa Leaders Summit owenzelwa eWashington DC. Kwezemidlalo, baningi abathi kungasake kuye ngasifudlana umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele ukuphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala, ukuselakala kwendlela zokuthumela impahla, umnotho lokunye. Lokhu kuphume kuphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye World Food Program WFP. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo lwabe WFP luveze njalo ukuba impi yeUkraine ivele yaqhamuka umhlaba osusithi usuphuma engxakini ezibangelwa ngenye impi yokumelana lobhubhane lweCOVID-19 ndawone lesivuno esiphansi kakhulu somnyaka ka-2021-2022 esibangelwe ikungani kuhle kwezulu. Uphenyo lolu luthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota yona eqonge isuka kudola ilodwa lengxenye $1.55 isiyaphose kumadola amabili $1.73 yikho okubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni lakwamanye amazwe omhlaba. Abantu abafika izigidi phose eziyisithupha 5.8 million bacatshangelwa ukuba bathwalise nzima indlala. ukuthi abantu abangaba isilunganiso songamachumi aphezulu kwamahlano ekhulwini 53% lisuka kumachumi phose yamane 39% kumnyaka odluleyo yibo ababhekane nendlala emathebeleni North kulandela ngabantu abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 40% ukusuka kumachumi amabili lanhlanu 25% ababhekane nendlala eMashonaland West. I-WFP iphinde yathi abantu abaningi sebephila ngemali abayithunyelwa izihlobo labemuli abasemazweni besithi imali le isetshenziswa ukuthenga ukudla kuphela. Ingcitshi ezicuba ezikhulume ngalolu phenyo zithi lulakho ukuba luqinisekile besithi kumele leZimbabwe libe lendlela zokulungisisa udubo lwendlala. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Timothy Thole, ingcitshi ecubungula ezombusazweni othi kumele leZimbabwe ligcine ngokulima.
Impi ebikho ekhona phakathi kweRussia leUkraine sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe, ikakhulu esingakhangela ukukhwela okwayenza amafutha wezimotokali njengabo dizili lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zikaMeyi lo August, lapho esibone khona ifuel edizili ingena iphosa ingena ku-$2 yakwele America. Njalo sibone ukuthi lokwenza ukuthi inflation yalapha la.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Danford Mtashu okhokhela inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, yena othi udubo lwe-Ukraine luphazamise amazwe omhlaba ikakhulu asathuthukayo njengeZimbabwe.
The increase in the price of fuel is definitely
ukukhwela kwentengo yempahla kuzaba ngoya lokho okwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Nxa singakhangela lokho okwenzakalayo phakathi kweRussia leUkraine kuyaphazamisa ukukhwela kwentengo kuleli. Ecubunwe ezomnotho umnumzana Felix Dube uthi okwenzakala eUkraine akulani lokwenzakala kuleli.
Iqansa kakhulu lokho kwenza ukuthi intengo zezinto zibe siya phezulu. Sikhangele njalo sibone ukuthi iwithi inyawuthi leyo esenza upheka isinkwa layo ingasatholakali, njalo ibisitholakala isile intengo ephezulu kakhulu. Lokho kwenza ukuthi isinkwa la sibe sikhwela lezinye izinto ezilungiswa inyawuthi. Lokhu yiyo indlela impilo esibambe ngakho thina njengeZimbabwe.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule, kodwa embikeni wakhe wokwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yaleyo ndleko olwebhajethi, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba uhulumende uzabeka imali eceleni ukuze iye ekwakhiweni kwamadamu okuphathisa abalimi amasimo okuthelezela awe irrigation ukuze ilizwe lilwisane lendlala. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umhlangano we-US Africa Leaders Summit e-Washington DC lapho kukhangelelwe ukuba uMongameli Joseph Biden uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngombuthano lo ongene kusuku lwesibili namhla. Intatheli izindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo. Dube, siyakwemukela. Dube, sengikuzwa kuhle Mthembo. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani namhla kulumhlangano?
Ye, umhlangano lo uyaqhubekela phambili njengokutsho kwakho-ke. Namhla-ke kule ndaba sibili emnandi kakhulu ebona ngezamabhizimusi, kubizwa kuthiwa i-US Africa Business Forum. I-forum le-ke ingathi izigaba ezimbalwa ezinhlanu. So kulokhu bakhuluma-ke ngokuthi kambe ele Africa lingadlelana njani lele-US xa ukhangele ukuthenga lokuthengiselana impahla. Kuzobuya-ke khonokho ukuthi nxa sokubuya phambilini kambe ezemali-ke kukhona yini ukuthi ele Zimbabwe la lingathola kumbe amanye amazwe khonapha kule Melika. Kukhulunywa njalo langangokuthi-ke kwezokulima kwinokwenziwa ukuthi kube ne-food security kuzwekazi le-Africa. Kube sokusiba njalo bakhuluma nge-digital age kathesi ukuthi kambe ama-networks konke khonokho okwenziwayo kambe kungathiwani kwezi kuthi abantu be-Africa bakusebenzise njengakhonapha ukwenzakala kwele Melika. Kwenza kusithi-ke kukhona njalo okuningi magumede okubuyayo.
Kuyini njalo okunye okwenzakala khonapho?
Ye, sikhangelele ukuthi umongameli Joseph Biden uzafika lamhlanje khonapha lapha esikhona lapha azakhuluma khona kumbe ngithi azayithula khona umbiko wakhe sibili oqakathekileyo. Kwenyangazani ke uzakhuluma ngokuthi izwekazi le-Afrika kumele isebenze kuhle kakhulu lele Melika, uzaqamba sibili amazwe afisa ukuthi aguqule izenzo. Kwenyangazani kuningi kakhulu okumele ukuthi nga kwenziwa. So ke nxasikhangela ke kuningi kakhulu Magumede okumele kwenzakale khonapho.
Ukhangelelwe ukufika sikhathi bani umongameli uJoseph Biden?
Umongameli Biden bekhangelelwe ukuthi uzafika ngo-1:30 nxasikhangele isikhathi sangapha kule Melika. Kodwa ke sokanye ngazane ngaphuzaphuza mbijana ongathatha 35 minutes from isikhathi lesi kade kumele angene ngaso khonapha. Kodwa ke hayi abantu bamlindele sibili okunye okumangalisayo Magumede.
Hayi siyabonga. Kulo muntu oke waxoxa laye Dube ngubani?
Ye ngixoxele uSifiso Nyathi odabuka eZimbabwe osemhlanganweni le. Akuze uthi uthini njalo kwenzani kule mhlangano ethiyeneyo namhlanje.
Kulungile.
In 157, we're heading over room 157 now.
Umhlangano lo ngwenkokheli ze-Africa ezibala mhlawumbe more than 40 countries. Babizwe ngu-President Joe Biden. Ubezokhuluma ngendaba zama-partnership around economic development, around ukutshintsha komkhathi abathi climate change. Bafuna bekhulume ngokuthi bengancedisana njani between Africa and America, ama-private sector wabo. And engikubonayo mina kukhona u-President Mnangagwa oloke under sanctions akabuyanga, and out of all ama-leaders abakhona lapha e-DC, I believe ukuthi nguye yedwa ogcine sethumeza a-representative, I think nguye u-foreign affairs minister ubuye ngapha. And yes, it is significant ukuthi khona akabuyanga yena, ngoba bayahlangana omongameli bamazwe amanyawo e-Africa, they are speaking on the side, bayavumelana ukuthi how do they engage i-US on these critical matters. Njengoba nje angazi sonke siyazi ukuthi kule agreement ethiwa yi-AGOA eyiyo yona ekhangelane le trade between America le Africa. That agreement is ending on 2025. It needs to be renewed. Ama terms akhona ukukhona arenewa njani, omongameli ngapha bayakhuluma ngakhona baza kwenza njani. Kodwa even engekho lapho mina uPresident Mnangagwa, it's clear ukukhona eAmerica yona, particularly private sector yabo, iyabona the potential in Zimbabwe, the private sector, even with the sanctions. That's why they invited Uguti Zimbabwe. We are, yes, President Joe Biden, labo monga melabanye. What ama private sector you are kulumai?
Yeah, kwa zima pizmu, subona zani kuya kambanjani. Njoko basubone kazani, kula manzoma nengi, afisu kusebenzelana lele mele.
Ika kulu namsha, okuzabwe kule, okutuwa US Africa Business Forum, where omonga meli, they take a step back, sebe yegela I private sector, ya America le Africa kubwe kulumisani, and come up with those deals. Kule ndawo ethakhona i-deal room namhleza bikhona, where the private sector speak to each other on these various sectors, njenge-agriculture, njenge-energy, njenge-infrastructure development. And they see those opportunities in Zimbabwe. They want to talk about them as the private sector. And it's significant ukona they did invite Zimbabwe, although with ama sanctions guy tells ukona they are eager to do business. Indaba zama sanctions yiyo nje ayenza ukona uMnangagwa engabi as the head of delegation njengamanye amazwe lapha.
Lo ngumnumzana Sifiso Nyathi osemhlanganweni we US Africa Leaders Summit e Washington DC. Ubexoxa lo Gibbs Dube esilaye ecingweni. Kwenziwani Dube emhlanganweni lo?
Yeah, ngiyabona ukuthi ke kuningi okunye njalo okwenzakala kusasa Magumede. Okunye okungikhona ke sibona ukuthi kule agenda 2063 edingwa kakhulu ke lizwekazi le-Africa, bazakhuluma ngakho khonokho ke bazekhuluma lakhona kungani kuyahayiza kancane okwe-good governance, kuzobuya i-democracy nokuthi phela kuhlonitshwe ilungelo lomuntu loluntu kanye le-rule of law. So kuzakhulunywa kakhulu khonokho bese kubuya ukuthi-ke ele Africa kambe lingavinjelwa njani ukuthi lingabi lobudlwangudlwangu obukhona emazweni amaningi. Bese kubuya njalo ke ukhanyakazani ke ama-leaders wona ngokwawo kuyamele ukuthi axoxaxoxe ngokuthi kambe nxa bevuselela izwekazi le-Africa kumele bebambe ngaphi njalo bengabambi kuphi. So ke bagcine ke ngakhona ukuthi phela nxa sebevalelisana kumele bethathane ama-selfies, bethathane ke imifanekiso. So singazi ukuthi bazathathana ke imifanekiso katwani. Kodwa ukhanyakazani kwenzakala ngo-3:50 PM kusasa. Kumese kuvalwa ke sokuqedwa konke ngokuthi kambe ukudla kungaba khona yini kuzwekazi le-Africa. singakhohlwa futhi magumede lamhlanje ungakhohlwa kule US Leaders Summit dinner lapho ke ngizadla sibili ngize ngidle lo mangkhala
uzazitika
ngizazitika magumede ngizoza ukubona kahle yekunjalo magumede
hayi siyabonga kakhulu Dube sizaxhumana lawe njalo kusasa Mthembo kunjalo nje untungamili Nkomo we Studio 7 uxoxe njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Umhlangano ofana nalona uqhakatheke kakhulu kodwa phela ukufanele sikunanzelele ukuthi umbuzo ocishe uhambisane nawo lo obuzayo uqhakatheke kubani ungabe uqhakatheke kuona ama-Afrika noma uqhakatheke kwi-America njengezwekazi elikhulu emhlabeni. Impendulo kulokho Nkomo ukuthi umhlangano lona uqhakatheke kuyo kakhulu i-America ngoba ithe iyalimuka kwaba izinto ezimbili kuyo. Okokuqala, umongameli lona ophumile uDonald Trump simbonile indlela kade busa ngayo, uye wayisusa iAmerica kuyibalazo lezwe lomhlaba. Wagxila kakhulu kwizwe leseAmerica, wanciphisa ubudlelwano balo namanye amazwe. Okwesibili, iAmerica ithe iyaphaphama yathola ukuthi iChina okuyimbangi yayo enkulu namhlanje emhlabeni kwezomnotho, kwezontuthuko, kwezobuchwepheshe, itechnology. Yathola ukuthi iAmerica iChina siyithathe kakhulu, isingene kakhulu eAfrica, kanti ekuqaleni iAfrica kwakuyindawo yeAmerica neEurope nje ababedlalela kuyo. Bathe bayalimuka bathola ukuthi sebevuleke igephu, isikhala esesisetshenziswe iChina. Esikubonayo ngalo mhlangano ke uBiden uzama ke ukunciphisa lelo gephu bese livulekile.
Umongameli Mnangagwa babunkomo akekho kulomhlangano ngoba wetheswa izijeziso zenotho iMelika. Esikubone kusenzakala izolo njalo iMelika sibone isethesa indodana kaMnangagwa Emerson Mnangagwa Jr. izijeziso ezifanayo kanye lo nkosikazi kakuda kwashita Gwirei labanye abachiyeneyo ibethesa umlando okuphatheka kundaba zenkohlakalo i-corruption okuyinto eyenzakala ngesikhathi iZimbabwe leMelika njalo zisizama ukuvuselela ubudlelwano ungathini ngalokho?
Okokuqala bamnkomo kuyasibonisa lokhu ukuthi iAmerica ayiqize chakala ngobudlelwano bayo kwezomnotho nezwe leZimbabwe ngoba iyazi vele ukuthi izuza kakhulu kwamanye amazwe. Sizabona ke ukuthi la eAfrica kunamanye amazwe abuseka kangcono kakhulu iAmerica ejabulela ukuthi yakhubudlelwano nawo. Singabala kwamanye amazwe yona le South Africa, oKenya, sibungeno Zambia manje, maningi nje amazwe esingawabala iAmerica ebheke kuwona. Kodwa ke lokhu ekwenzayo futhi iAmerica sizakhumbula futhi ukuthi kwezepolitiki kuningi okwenziwa yizano okungawugculisiyo umhlaba. Ukhetho lolu lokuvala izikhala akade lukhona olokuchibiyela sibonile izano ichaya abantu ihlukumeza amalungelo abantu zonke lezo zinto.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika. Namhla kuhlelo lwethu olwe diaspora for a profile lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi sibona kuhle Bebhe Ncube odabuka enyathi esiqintini sebubi eningizimu yemandebeleni. UmaBebhe uhlala eHervey Bay esabelweni seQueensland kwele Australia njalo ungumbalisi useleminyaka engamachumi amabili lambili ekulelo.
Mina ngihlala eHervey Bay. EHervey Bay is Australia in Queensland. In Queensland, yeah, above Brisbane. ikwesala khona. It's a beautiful place.
So, nxa ungasitshela ngokuthi wafika njani Australia, kuyini okwakwenza okwakususa phansi eZimbabwe ulubhekise Australia?
Ekhaya kwakunzima. Things were really tough. So, thina sasuka ngo-2000, umkami wasithola i-scholarship ukuthi ayenza i-masters yakhe e-New Zealand, e-Otago University. That sasabaleka. Sasuka sonke ezimuzi. And then from there, we got a job in ngapha because in Australia. Sabaleka e-New Zealand. But New Zealand was very good, but economy on Korea was not very good. We have to be ngapha. And then since then, we've never looked back.
Ufika e-Australia, wenza msebenzi bani?
Ngathi ngifika lapha mina ngathi wangutitshe ekhaya. Ngathi ngifika lapha, I had to send ama-local documentation yami to Canberra ukuthi bebone ukuthi am I eligible ukuthi ngifundise lapha or not, or ukuthi ngenzeke. And then I sent that to them, and then they came back and said I'm eligible to in Australia.
So bathatha amaphepha akho eZimbabwe bahlolisisa babona ukuthi uyanelisa ukufundisa khona ngapha.
Yeah, ngahle ngangena straight school. But being a Zimbabwean person should be a step ahead. Ngathi ngendela phana ngathi ngifuna ukwenza ukuthi ngenze i-degree. Ngiyenza i-degree ukuthi ngibone ukuthi ngapha kathi bafundisa njani abantwana. So ngiyenza a year qualification, and after that ngabona ukuthi it was good. It was very, very good. Very, very good. Because i-teaching at ekhaya is different from i-teaching yalapha.
Kumehluko ungaphi?
I'll give you a simple thing. Ukuthi umntwana engazinto zokulema nje, umntwana enze into e-wrong. We don't stay on that. We just move on. Okay, John, you did this. This okay, fine. One looking at this, let's move on.
Gagazo.
Kukulona in language. And then I did a master's in special education, and then that took me into special education.
Kuyadlisa yini ukuba ngutitsha khona ngapho, ngoba nxa siqathanisa labo teacher abekhaya bakhala eZimbabwe ngenhlawulo abayizuzayo.
I don't know. Kumele babe very, very careful, ngoba nxa uvela ekhaya ukuya la yabuye ulodo kuze ulodlala ukuthi ngavela ngifuna lokho, ngifuna lokho, na lapha vela ukuqala. Kumele uthi reduce the speed, ubekwazi ukuthi kuyini ukwenza, ufuna ukuba noda njani. Besana ngathi ngingena ku-special education. Ngiyenza i-masters in special education. Ngangena ku-special education. I am having a very, very good time.
So wena wabona lapha okulesidingo khona, wangena khonapho. Uyakukhumbule yini ekhaya, kumbe uyafisa ukuthi ubuyele ekhaya kwelinye ilanga, kumbe vele impilo yakho isingeyakhona ngapho?
Hayi, ngiyafisa ukubuyela ekhaya. Ngiyeva whatever esengikuthole khona lapha. I-knowledge engithole nga ngihambe ngiyifaka ekhaya, ngitshengisa amatiki afunisa khona ngale ekhaya ukuthi hhayi anje ekhaya umntwana ngaye nganole ADHD ngabachandi bathi onesibati umntwana o-ADHD ngibatshe ukuthi hhayi nxa umntwana loyo nje asenzenise asithini how about that I've got all my knowledge impact on abantu bekhaya.
Unkosikazi Sibone Kuhle Bhebhe Ncube isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseHervey Bay eQueensland kwele-Australia.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo banengi abathi kungasake kuye ngasifudlana. Umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kweleQatar. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Argentina lifinyelele kufinali yomncintiswano wokudinga intshantshu yezwe zomhlaba emdlalweni wenguqu ngemva kokunqoba ele-Croatia nge-3 kanyango lwesibili ntambama. Wayengumkhandli weqembu le-Highlanders uTobias Mtshikambanje uthi isifiso sakhe ngesokuthi umdlali olodumo emhlabeni jikelele uLionel Messi ongukapteni weqembu le-Argentina athathe umhlalaphansi ephakamise inkezo yezwe zomhlaba.
Morocco efake i-Afrika kwesinye isibanga ngibona layo ingadlula iphambili iyefika umncintiswano wokugcina okuthiwa ngama-finals. Kodwa khonapho kuma-finals kuzaba lomnye umdlalo ongaza kubonakale kuma-World Cup ngoba ngingowe-Africa. Kodwa ngenxa yokuhlonipha uMessi ngibona ngani i-Argentina iye ngaphakamisa inkezo e-World Cup ka-2022.
Wadlalela iqembu le-Real Stars njalo esengumqeqeshi weqembu labasakhulayo le-Thorngrove uMkhululi Dube uthi yena esakhe isifiso ngesokuba kuhlangane amaqembu amatsha kufinali yalo nyaka.
Mina mfuna kuhambe iMorocco ngoba iFrance ibikhona ngale last World Cup and iyo kade ikhona last time mani. So akwenzi ukuthi iFrance ihambe futhi ibhora liyabe selingasachazi iFrance ingahamba. Njengoba iMorocco ingenile wona engama kuyi-first time yeTipele Morocco ukuthi ihlingene la ku-final my friend. Ihlingene la ku-final.
Wayengunozinti weqembu le-Highlanders uWanda Mpofu yena osengumqeqeshi wabonozinti yena uthi iqembu le-Morocco lizamangalisa abaningi ngokungena ku-final.
IMorocco was surprised from goalkeeping vele. I think they've done well because they've only conceded one goal kuphela. Ayisho. So I think Morocco awumelanga libeze befika. Ungaboni ifika kwe-extra time Morocco yawo.
Iqembu le-France lizadibana le-Morocco ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku. Iqembu le-France yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba ele-Croatia ngomnyaka ka-2018. Umdlalo wokugqiba umncintiswano uzadlalwa ngesonto mhla zilitshumi lathoba mune mbili ku-final. Lawo azanqotshwa kumidlalo ye-semifinal azadibana ngomgqibelo kudingwa iqembu eliphutshe elisendaweni yesithathu. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo. Joseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikhangela okwenzakala emhlanganweni omkhulu owenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa anxuswe ngelemelika khonapha eWashington owe-US African Leaders Summit oqale izolo.
Zakulimaza ngebeat singena isikhosana phezulu. Ingoma le yikhiphe ngomnyaka omusha. Kulumange somiso kule virus efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga ukuthi nithengilele ebuthongweni laphupha uba umadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi sikhosana bendi sabesele kota etawuni ingoma yakho khona uzaphela ivirus ingoma leyi kiphe ngomya womusha ingoma leyi kuma ngesomiso ubaba lo mame khaba zwanani emakazini bayaflatelana abantwana abasafundi esikolo ama office Badiwe Nkulumile do ngulunku izaphela ivirus imendichelayo utaka nkulunku umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile lapha egwamba bangipolisi ukuhlabela yakhuleka cela lindalele abomthetho nyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa ivirus hambekeza
Pawufike ekhaya ngezizanda isikhosana ben iyakulaya asozuboni umkhuhlane ingoma le ikhuluma ngesomiso.
Siyambonga lapha usikhosana esilaya owesikhosana band ngengoma yakhe ethi isomiso. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele ukuphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezijiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.